This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina zvita 10 2015 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva rekodzero dzevanhu pasi rose reInternational Human Rights Day. Sangano reWomen's Coalition of Zimbabwe rinoita musangano muHarare wekuziya kudyidzana kwaro nesangano reOne. Kudzingana mubato rezano PF kuramba kuchienderera mberi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva rekodzero dzevanhu pasi rose nhasi, kana kuti International Human Rights Day. Mumwe mukuru muUnited Nations achiyambira kuti pane zvipingaidzo zvakawanda zviri kutadzisa veruzhinji kuwana rusununguko, mutongo wejekerere pamwe nerunyararo pasi rose. Zuva reInternational Human Rights Day rinocherechedzwa pasi rose senzira yekuremekedza chisungo chakaitwa neUnited Nations General Assembly muna 1948 chekutara zuva rekucherechedza kodzero dzevanhu. Munyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon vati pazuva ranhasi tinofanirwa kuzvipira tose kuchengetedza kodzero dzemunhu wese. MuZimbabwe zuva iri racherechedzwa pasi peurongwa hwanga huchitungamirwa nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rakabatana neHuman Rights NGO Forum. Vakavanda zvikuru vanopikisa hurumende vanoti vanogara vakatyorerwa kodzero dzavo nehurumende. Ukuwo nyanzvi munyaya dzemitemo dzinoti hurumende iri kutyora kodzero dzemunhu wese kuburikidza nekutadza kuzadzisa zvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika pamwe nekutadza kuita zvinenge zvakomekedzwa nemitongo yematare edzimhosva. Tabata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira yemafunda kuti tinzwe zviri kuitika.
Kubva makuseni tangatiri kungozeya zeyawo takangowanda nemushamari dzedu sekukura kwandaita tambozama kuda kutaura nevana veZimbabwe through kwatinoti kuishuwa kwataita tsamba yedu kuishuwa kwataita tsamba yedu iyoyi yekungotisezana kudzidzisa nevana veZimbabwe kukosha kwakaita zuva renhasi uye zvimwe zviri kuitwawo nehurumende kuti nehurumende yega nesuwo wekumagweta uko vari musivil society vari kuita kuzama kuti kodzero dzevana veZimbabwe dzivanduke.
Vazhinji vanopomera kutyora kwekodzero dzevanhu kuhurumende pamwe nemapurisa kana nebato rezanu PF. Vanhu ivava vanenge varipo here?
Tiri kufara kuti vakomana nevasikana vekuZimbabwe NGO Forum vakwanisa kurukamidza mapoka kati wandei anosanganisawo zvikuru vaumiriri vehurumende vanenge varipo, tinoo kuparamend representative parliamentary portfolio committee, parliamentary legal committee, Zimbabwe Human Rights Commission, National Prosecuting Authority, kwatomana kuya kune vanonzi maprofesora vaprosecutor tikuzama kutiwa timaona tiyana simbiri pamwepo tisangopuma neuroyi kuti iva wakaipa iva wakadai asisiyana sani ndova tirikuzama kuti tione. Saka tirikufara zvikuru kuti watitsigirawo nekutipawo mhinduro remaresponse neashuransi dzekuti vachange varipo kuti vane zvichemo pane zvataitawo kuzvaako mazuva nezana naTwitter nanaFacebook vane mibvunzo yada kubvunza tavaudzawo pekuti vatibvunzirewo pamatwitter anaZimbabwe Lawyers for Human Rights nemaFacebook anaZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti tibvunzirewo iri kwakati sezvakananganga nevamwe vana vari kubve kwamuri kuDiaspora vari kwaMutare vari kwaBhumbunu vari kuCholocho vari kukwanisa kunge vachikandawo zvichemo zvavo.
Mataura imi kuti muchare mekezao vakarwira kodzero dzevanhu gore rino. Munga ngo tiru manzewe kuti ndava nani?
Gore rino la 2015 japana zvakanaka chaizvo. Kuti tiite mtambo uyu. Iyo kuparo nekezo. Kuti kwa mtare mandika lege province ne masingo. Ndiani aka yatuki ite region. Aka mira mira chaizvo. Kana kana mkomana kudifida kodzero. Mburuwayo. Nimetina mkubana nonzi janaka mganyi Kumidlens Nimekubana nonzi Anonzi mbadube Kwa mtari Nimekubana nonzi Lankin mungu Muharare ya tiyo Tinezza rinjin Pane wakubana nonzi Marukumande Weri na kudaika Beri Dioka wakubana Kukuraya Fiction 1-2-1 Kaya Ya ingo nzi Wano ingo nzi Kuma jeri Pasina Zatawo Nimekubana nonzi Kisi Kisi Natundere Batasara Mawazi Wakawa Pama Zoe Kama Mzoa Nyaka Nete Kujinta Wano Kutuwa Kama Zoa Nekisi baso kamira mira kumirira vana ya pamazoro kuti kwete kuchura kokodzero saka ndowa mwe vana vachange vachitariswa tozvona kuti shashandiani
avanga vari mutauriri we Zimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda vachitaura vari parunare muHarare ne Studio 7 zvichakadaro panguva apo pasirose riri kucherechedza zuva rekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu uye mazuva 16 ekukurudzira kupedzwa kwekushungurudzwa kwemadzimai mudzimba kwasvikawo kumagumo sangano reWomen's Coalition of Zimbabwe rinoti zvizhinji zvichiri kuda kugadziriswa munyika pamusoro pekuremekedzwa kwekodzero yemunhukadzi sangano iri mubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhukadzi uye nhasi raita musangano muHarare wekuziya mabatirwo anga achiitwa kodzero dzemadzimai gore rino munzvimbo dzakadai seupfumi utano, dzidzo, runyararo nezvimwewo. Mutungamiri wesangano iri, amai Virginia Muwanigwa, vanoti, kunyange hazvo bumbiro remutemo renyika richikurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzemadzimai, zvizhinji zvichiri kuda kugadziriswa kuti zvienderane nebumbiro iri. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavlas Mhlanganyauye weStudio 7.
Nasi se Women's Coalition of Zimbabwe taita yatinoti press conference tichida kukurukura nevanhu takatarisa nyaya yekuti madzimai zvakamira sei kuvanhukadzi nevanhurume muZimbabwe pakupera kwegore ra2015 taita izvi tichishandisa atinoti macluster leads kana kuti zvinhu zvakasiyana-siyana zvinoitwa nemamember organizations ewomen's coalition tinosanganisira izvo nyaya yekutarisa kuti bumbiro guru remutemo nemitemo zvinofambiswa sei takatarisana nematambudziko anosangana nemadzimai tichitarisawo futi nyaya yekumiririrwa kana kuti kushanda kana kuti kupinda kunoita vanhukadzi munyaya dzematongerwo enyika nenyaya dzekuita madecisions dzakasiyana-siyana tanga tichitarisawo kuti vakamira sei madzimai panguva ino tikazotarisawo nyaya yegender based violence kana kuti yekushungurudzana kunoitika pakati pevanhukadzi nevanhurume tikazonotarisawo futi nyaya yepeace building kana kuti yekutsvaga runyararo mainitiatives akasiyana-siyana ari kuitwa nemaorganizations ari mumwomen's coalition akatarisana nenyaya yekutsvaga runyararo tatarisawo futi nenyaya yedzidzo education tikatarisa nenyaya yeutano health tikazonotarisa nyaya yeeconomic empowerment kana kuti kufambira mberi sevanhukadzi nyaya dzeupfumi hwenyika then tichizopedzisira nekutarisa kuti muupenyuro vari kubata sei nyaya yevanhukadzi nevanhurume kana kuti yekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume
pane ongororo dzamakaita dzamazozeya nhasi zvii zvakabuda
zvabuda ndezvekuti Zimbabwe iri kugona chaizvo kana kuti yakagona chaizvo pakuadopta constitution nekuadopta malaws akasiyana-siyana anoti iwo kunofanira kuve nekuyananiswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume dambudziko guru riripo takatarisa idzo mumaarea ese andataura richiri pakuti zviri mubumbiro remutemo nezviri kuitika paground hazvisi kuenderana tichine basa rakawanda kuti tione vanhukadzi vachizvimiriririrawo matongerwo enyika tione vanhukadzi vachinyatsokwanisawo kuve neutano hwakanaka tichionawo vanhukadzi vachikwanisa kunge vachimiramirawo kana kuti vachionekwa zvavanoitawo munyaya yeupfumi hwenyika saka chikurukuru chandingataura changa tichipinda mune nyaya dzese ndechekuti mitemo nemapolicies aripo asi dambudziko riri pakuti hatisi kuzokwanisa kunyatsoita zvinhu zvacho zvatinenge tazvimisira senyika kuti tichaita
avanga vari mutungamiri wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe amai Virginia Muwanigwa vachitaura naMavlas Mhlanganyauye weStudio 7 vari parunare muHarare Direct from Washington, the voice of America. Panguva iyo Zimbabwe iri kubatana nepasi rose mukucherechedza zuva rekodzero dzevanhu kana kuti International Human Rights Day, kanzuro yeguta reHarare yanga iri mushishi kuputsa dzimba dzevanhu mumusha webudiriro dzainoti dzakavakirwa panzvimbo dzisina kutarwa kana kuti zviri kunze kwemutemo. Sangano revagari vemuguta iri recombined Harare Residents Association kana kuti CRA rinoti mapurisa ekanzuru angada kusvika zana nemakumi matatu aswero putsa dzimba dzingada kusvika makumi mashanu dzemubatanidzwa weTinopona Housing Cooperative dzanga dziri pedyo neHigh Glen muHarare. Kanzuro yeHarare yagara ichiputsa zvivakwa zvainoti zvakavakirwa munzvimbo dzisingabvumidzwi kana kuti zvakavakwa zviri kunze kwemutemo, kunyange hazvo matare dzimhosva akakurudzira kuti vane dzimba dziri kuputswa vatange vavanirwa kwekuenda nekanzuro isati yatanga kuita basa rayo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rekanzuro panyaya iyi. Asi tabata sachigaro weCRA vasimba rashe moyo kuti tinzwe zviri kuitika.
Chokwadi ndizvo zviri kuitika, uye ndo mashoko atatambirawo, uyezve tikatumira timu yedu kuti inoona kuti zvakamira sei. Zvaitika ndezvekuti kanzuro yekutare Harare yaenderera mberi nechirongwa chayo chatakagara tichiti hachisi kufambiswa nemazvo chekuputsa vanhu kwavari kugara. Nhasi vawanikwa vachiputsa dzimba dzakavakwa padhuze nepanzvimbo inonzi High Glen kubudiriro. Pane cooperative yanga ichivakira ipapo, saka ivo vekanzuro vari kuti vanhu ava vanga vasina kupuwa mvumo nekanzuro kuti vavakire panzvimbo ipapo pavakavakira. Uyezve neyavanga vachitonyorawo zvimwe zvinhu pamasaisai pavo vachitaridza kuti ivo vari kutozivawo nezviri kuitika, plus vari kuti chatiri kuedza kuita ndechekuti tichenese guta tiite zvinhu zviri pamutemo, asi tiri kuziva kuti zvinhu zvinofanira kuitwa pasina kutora kodzero dzevanhu. Asi isi zvatiri kuona ndezvekuti kodzero dzatotorwa, nokuti pakutaura kwatiri kuita ike nezvi pane vanhu vatova kutorara panze kubva nhasi unou.
Saka imhuri ngani dzakanganiswa nechiitiko ichi?
Mhuri dzakanganiswa nechiitiko ichi dzinopfuura makumi matatu.
Mambonzwa kuti zvinhu zvakamira sei kwavari vanhu ivava? Vane midziyo yaparadzwa here mukuputswa kwedzimba uku?
Sezvakamboitika pakutanga, pawanikwa pachitoparadzwawo midziyo ine yakakosha, midziyo inoshandiswa nevanhu, mibhedha, mahodhiropu nezvimwe zvavanoshandisa. Nekuti kuparadza uku kwatoitikawo vamwe vanhu vasiri padzimba dzavo dzavanga vakavaka izvo, vatozounzawa kutobva kana kumabasa kwavanenge vachinotsvaka kuti vari kusemuridza kuti zva kuti zviripi kudzimba dzenyu kuri kuputswa.
Saka imi sevagari muri kukurudzira chii kuti chiitike, tichitarisa kuti nguva ino inguva yekunaya?
Zvaitika izvi zviri kungoramba zvichiwedzera kutirwadza, nekuti taifunga kuti pada patakamboita hurukuro nevanoona zvemadhorobha, tingati makanzela yedu nana meya, patakamboita hurukuro takafunga sekuti zvatakawirirana ndozvichange zvichiitika. But tiri kuona panyika vanhu ava havanyanyi zvavo kuteerera zvatinenge tataura. Isu zvatichangoita kusangana nevagari ava vawirwa nedambudziko iri, toita musangano wedu toona kuti tinobuda nechii pane zvaitika izvozvo. Isu zvatinongosiita mazuva ese panenge paitika dambudziko rakadai.
Vanga vari sachigaro wecombined Harare Residents Association kana kuti CRA vasimba rashe moyo vari parunare muHarare neStudio 7. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuSwitzerland awedzera kugadzirira kwawo mukudzivirira kurwiswa nemagandanga. Nhasi mapurisa aya anga achitsvaga vanhu vane chekuita nekurwiswa kwakaitwa muParis mwedzi wapera. Mapurisa emuGeneva anoti ari kutsvaga vanhu ava zvichitevera mashoko ekuti pane vanhu vanofungidzirwa kuti vane chekuita nekurwiswa kweParis vari muGeneva. Asi hapana uwandu kana mazita evanhu avati vaburitsa. Munhu anga achitsvagwa nemhosva yekupondwa kwemarudzi muRwanda muna 1994 akasungwa muDemocratic Republic of Congo nezuro. United Nations inoti Ladislas Ndaganzwa Uyo aimbove meya weRwanda ari kupomerwa mhosva yekuronga kuurayiwa kwevanhu verudzi rwechitutsi vanosvika 20 ezviuru mudunhu renyakisu. Dare reUN Tribunal for Rwanda riri kupomera Ndaganzwa uyo ane makore 53 ekuberekwa, mhosva 2 dzekupondwa kwemarudzi uye 3 dzekutyora kodzero dzevanhu. Mapisha-pisha kudzingana pamwe nekumbomisana kuve nhengo mubato rezano PF zviri kuramba zvichienderera mberi panguva iyo bato iri riri kuita musangano waro wepagore. Izvi zvinonzi nevakawanda zvichasiya bato iri risina kusimba sezvaraive kare. Svondo rino chete bato iri rakurudzira kuti nhengo 5 dzinoti amai Monica Mutsvangwa, amai Espina Nhari, vaimbove gurukota muofisi yevakadzingwa mubato amai Joyce Mujuru, vaSylvester Nguni, vaChristwell Mutematsaka pamwe navabatsirai Musona vadzingwe mubato. Zvisungo pamusoro pevanhu ava vanzi vadzingwe kana kumiswa mabasa zvinozobuda kumusangano wepagore uri kutanga mangwana kuVictoria Falls. Vamwe vakuru vakuru mubato vambomiswa kuve nhengo kwemakore ari pakati pemaviri nemashanu. Vose vanhu ava vari kupomerwa mhosva dzakasiyana siyana asi zhinji dzacho dziri dzekuti vari kutsemura musangano nepakati. Vamwe ndo vari kupomerwa mhosva yekusaremekedza mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe, vanova sachigaro weboka remadzimai. Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kubva pakadzingwa amai Mujuru nevamwe vanosanganisira varugare Gumbo navadidhumas Mutasa, chigero chebato iri hachina kumira kushanda asi vanoona sechichacheka nejira rine basa. Nezuro kumusangano weCentral Committee Zanu PF, vamugabe vakakurudzira kuti kudzingana kuite kushoma asi nyanzvi idzi dzinoti hadzione mashoko aya achiteererwa sezvo mudzimai wavamugabe ari mumwe vari pamberi mukuona kuti vamwe vadzingwa mubato. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vachamumadiridze pamwe nenyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Takavafira Zhou. Tatanga nekubvunza Dr. Zhou kuti vanoonawo sei zviri kuitika muzano PF.
Ndinoona sokuti mubato mezano munenge makapindwa napongwe. Mapindwa napongwe, chimwe chionesa ndechekutiro mukuru wezano unozikamwa nenhoroondo yekuti anga akangwara zvikuru vamugabe vanenge vakura. Saka vonetseka nokuti vakwanise kunge variwo vanotungamirira chete, nokuti kune vamwewo vangoendawo mberi vachitaura kuti zvatinoita takatumwa navamugabe. Handifungi kuti vanenge vakatumwa navamugabe, zvikuru sei semudzimai wamutungamiriri Dr. Grace Mugabe vanenge vongoitawo zvavo vachindatumwa nomudhara. Saka kuti uzoziva kuti zvavamugabe ndezvipi, zvomukadzi wavo ndezvipi. Asiwo pane imwe element inobuda kuti vamugabewo ndiyo style yavo yokutonga. Style yavamugabe yokutonga ndeyekuti hapana munhu unofanira kuva certain kuti azive kuti ndini chasakusida vamugabe. Saka neuncertainty iyo inoreva kugara uchidzinga vanhu, uchimboisa vamwe vanhu padhuze nevo, uchivateredza kure.
Vamadiridze, munoti iwo nezviri kuitika mubato rezano PF?
Ndinoda kuti nditange nekubvumirana navazhou panyaya yavataura kuti mumusangano wezano PF makapinda pongwe. Ichocho ichokwadi, asi dambudziko guru randinodzoka ndoona mumusangano wezano PF ndemekuti makashayikwa iya yatingati leadership change kwenguva yakati rebei. Naizvozvo zvazokonzera kuti muite donga watonga, nokuti vamugabe vambotaurwa vaya vaya kuti havasina masimba akakwana ekuti vaone kuti majaya avo anovatevera ari kuvateerera here. Ndo zvinozonetsa. Saka nyaya yesuccession ndo yokonzera kuti muite mapoka mapoka, uyo achiti ini ndiri pamusoro panhingi. Takambonzwa mai Mugabe vachiti vamunangagwa ndi junior kwandiri, asi tozvitarisa zvamunangagwa ndiwo vice president, zvokuti ava vanotungamira Women's League musangano wezano PF vanofanira kuva vari pasi pavo.
Vazhou, tiri kuona kudzokororwa kwezvakaitika gore rapera bato iri ratarisana nemusangano waro mukuru weCongress pakazodzingwa vamwe vakaita savana mai Mujuru navana varugare Gumbo. Tingazvitarisira here zvakare zvichiitwa mumusangano weConference wapera?
zami inonetsa kuti tikwanise kuti titi zvingaitika kana kuti hazviitiki, nokuti zvinofungidzirwa kuti hazviitiki takaona zvichiitika. Tatingafungi kuti zvaanenge asika paextendi yekudzinga vanhu vakaita sana Mai Mujuru nanavadidhimas Mutasa nanarugare Gumbo asi yakazviita. Asi ndoda kutaura ndechekuti kana ikakwanisa kudzinga vakuru zvikuru vanopomerwa mhosva yayo vakaita sana Munangagwa, ndofunga kuti zvani yacho inenge yapera iyi, because kuti izosara nevasina kuhwa hondo handioni zvokudarei. Ndoona sekuti inenge yazvipedza kuti vamugabe vasare vakatenderedza nana Mai Mugabe nanakasikuwere kuti vangadzinga vana Munangagwa handioni zvichiitika. Asi zvezvano munongozviziva kuti hazvina formula zvinokwanisa kuitika.
Vamadiridze vamugabe vakashoropodzawo kumusangano wakaita nezuro webato rawo kuti nyaya dzekungomisana masuspension kana kuti kudzingana mubato dzinenge dziri kuramba dzichikura. Tingaona here pachiita shanduko?
Shanduko inopedzwa chete nekuti vagadzirisa dambudziko rimwe chete rekuti ndiani achatungamira kana vamugabe vachinge kuda vatorwa nerufu kana kuti vasiya chigaro pache zvavo. Ipapo kana vasati vapagadzirisa nyaya dzekudzingana dzingana idzi hadziperi, nekuti vanhu vachangogara vachibvunza mubvunzo uyoyo. Maalliance acharamba achingobuilda, mamwe achiputsiwa zvichidaro, vachingovavarira nekuti ndiani achazotungamira kana vamugabe vaenda. Ndo pane dambudziko ipapo. Saka izvi handioni zvichipera.
Vazhou, nyaya yezvimapoka mapoka muzano PF tinonzwa pachirambwa kunzi hakuna mapoka anonzi anotungamirwa navamunangagwa kana kuti G40 nezvimwe zvakadaro. Asi tichiona zviri kuitika, vamwe vanoti vari kunyanyodzingwa mubato kana kumiswa mabasa vakarerekera kuna vamunangagwa. Munobvumirana nazvo here?
Izvo ndizvo chaizvo. Asi vona vamunangagwa vacho ndo vanenge vasingaoniwo politics. Vamunangagwa vacho ndo vanga vari mberiwo kudzinga vanhu vanobva kumaprovhinsi kwavanobva. Ndo vanga vari mberi kudzinga vana varugare Gumbo, vana Machaya. Ndo vanga vari mberi kudzingawo vana Mavhaire, vana Makova kumazvingo. Saka vamunangagwa vasara pabani vasina vanhu vakwanisa kuti kana vachizodawo kuti vaitewo purezidendi vanga vasapota vanobva kumusha kwavo.
Vanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika, Dr. Takawafira Zhou vari parunare kumasvingo. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vachamumadiridze vari parunare kuCape Town kuSouth Africa. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Muchirongwa chedu cheWomen's Roundtable na 8:30 p.m. tiri kutarisa nezvekupera kwemazuva 16 ekurwisa mirishonga dzakanangana nevanhukadzi pamwe nekucherechedza zuva rekodzero dzevanhu pasi rose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitiudza nhamba dzenyu kutora kuti tigokufonerai. Kanzwa gambo akamubva maziva kuti yasvika nguva yechirongwa chetsamba maWhatsApp pamwe nemashoko amunoisa paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tinokurudzira kuti mudzi hama neshamwari kuti vatifarire paFacebook yedu imi vateereri. Mashoko ekutanga abva kuna mukoma Ara Chikavanga vanoti makadii mukoma Jonga namukoma Blessing. Ndini ndanyora ndiri Jubek Tembisa, ndoda mundimhoreserewo mhuri yekwaChikavanga kuChipinge. Pachikaide Village H, ndoda mundimhoresere vanoti mbuya Chikavanga, mudzimai wangu Mai Raundi nevamwe vose vanondiziva ndini Ara Chikavanga. Mumwe anoti muri sei vakomana veStudio 7, ndinoti basa munorova chaizvo, asi dambudziko kuno inzara pachitepo, ndini Prince Genuine Z. Basa munogona pamberi nenhau dzichokwadi kusvika Zimbabwe yatambarara, ndi Shamero Power kukariba. Mumwe anoti varume basa muri kutigonera, rambai makadaro. Kuno kwedu kumwenezi kwapisa, manje ameno ticharara masei. nekuti vakuru vedu vakakonewa kare. Apawo Joni kwataira ramira ndiko kwadai kumira nerongo. Tinongoti tibatsirei Mwari, ndinokumbirawo mutipewo masoka updates ebora rekunze, ndi respect kumweneze. Mumwe anoti jongana blessing makadii nechikwata chose chestudio 7, basa munozvambaradza morosai vekwatorera vose vari mubhuku rekwamapfumo bai torera gokwe. Mumwe anoti ndinotanga nekumhoresa mose timu yestudio 7 ndichiti gore rino mvura ishoma asi varime tiri kupiwa mbeu yedonje neGMB. Tiri kutonzi asingabvumi mbeu yedonje hawa nembeu yechibage nefertilizer. Ndiri kwachundu, kwa sabuku chundu, ndikuwa zireo machinja ose emu Hurungwe North. Nguva ine jealous vatereri, ngati sanganei zvakare patichawana nguva yekuverenga zvamunenge manyora, asi musakanganwa kuudza shamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona. Asi tisataonekana, Blessing Zulu Studio 7 akataura nemumwe mukomana wechidiki anonzi Wayne, uya akati anofarira chirongwa chatinoverenga tsamba dzenyu muchikwazisana hama neshamwari. Ngatinzwei Wayne achitaura.
Unonzani wewe?
Nyonzwei.
Une makore mangani?
9.
Unooteriravo Studio 7 here? Chii chaunofarira pa Studio 7?
Achikukwaziswa.
Kumbiro chako ndechekuti tikuitire sei wewe?
Ndidzihara song.
Inonzani?
Ya Big Man.
Ya Big Man? Ndi Winky D uyu?
Your vigilance music. Don't abuse it.
Chivona, muromo singas taure, kusikarini nzeve kuchinzwa, muromo singas taure, nasu nufira kureva, nayani nufira kureva, puta nufira kureva, manenja nufira kureva, imboka ndaziso pagieto, pagieto, nombana nikana mateko, mateko, kunza isu sutapeko, sutapeko, musambota kunye pera mepo, ndirko wana vechetiki varkutora mushonga wechuko soro varkunga sambura. Funga unga petuka kuseri kwebuba Chumwe chini ndeshe nando usaji ya mura Muma waire sidai mambo shitepe nyura Uwapo vayembe pari muma shiri Kusaji ya mbamu safungi hawa shizivi Havanga shuru pote shiri jojavari Pasina sipiki maniva iputari Kushikirarini mesai chivona Muromo singa staure Kushikarini ndewe tichinzwa Muromo singa staure Nasu nufira kureva Nekuda kwekirango miso dzingaherera kuti titsure vanhu hanzi tovanyepera haumbo wana kana noda kukuterera ukada kutarisa ramangwana reve chidiki vakukura
vari kanga kari kambo mafira kureva kubva kuna Wingi D kakumbirwa nemutereri wedu number 1 mutereri weStudio 7 mukomana ane makore mapfumbamwe Wayne ati anofarira kambo ka Wingi D paurukuru yaita na Blessing Zulu. Aiwa tinotenda, sezvo nguva yedu yapera rikai timbotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva rekodzero dzevanhu pasi rose reInternational Human Rights Day. Sangano reWomen's Coalition of Zimbabwe rinoita musangano muHarare wekuzeya mamiriro enyaya dzekodzero dzemadzimai. Kudzingana mubato kuramba kuchienderera mberi muzano PF. Tabatashuka kumagume chirongwa chedu chanasi, tinowimba kuti muchange muine zvakare mangwana, anokuonekai, ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina, Chris Gande na Sandra Nyaira.